Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 1 2020. Makatirira kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe munhu ofa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo, asi kumasvingo nekumashonaland east hakuchina kana munhu ari kurwara nechirwere ichi panguva ino. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vanoudza mapurisa kuti achenure zita ravo panyaya yavari kupomerwa yekuti vanodyidzana namuzvare Henrietta Rushwaya, avo vakasungwa nemapurisa panhandare yendege muHarare vachida kubuda negoridhe munyika zvisiri pamutemo vachienda kuDubai. America yoita sarudzo dzemutungamiri wenyika nemusi wechipiri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti mumwe munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 muBulawayo neZuro. Izvi zvinoreva kuti vanhu vafa nechirwere ichi nyika yose vave mazana maviri nemakumi mana nevatatu, kana kuti 243. NeZuro vanhu vashanu vakabatwa nechirwere ichi uye vose vari kuBulawayo. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vave zviuru zvisere nemazana matatu ane makumi matanhatu nemanomwe, kana kuti 8367. Vanhu gumi vakaporawo kubva kuchirwere ichi neZuro, uye vanomwe vacho vari kuBulawayo, vamwe vatatu vari kumasvingo. Vapora nyika yose vave zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevana, kana kuti 7894. Vanhu vachiri kurwara mazana maviri nemakumi matatu, kana kuti 230. Pavanhu vari kurwara ava, zana nevaviri, kana kuti 102 vari muBulawayo, uye makumi matanhatu nevatatu vari muHarare. Asi kumashonaland east nemasvingo hakuchina kana munhu mumwe chete ari kurwara neCOVID-19 pari zvino. Ko, chii chiri kupa kuti zvinhu zvisamire zvakanaka kuBulawayo panyaya yekurwisa chirwere ichi? Tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira Chitungwiza Hospital Dr. Enoch Maida.
Chokutanga mafigiri kuBulawayo angava anoratidza kuti kune vanhu vakati wandei, asi nyangwe nomuna mamwe maguta makuru sana Harare kuri kuratidzawo kuti mafigiri iwayo anopota achiratidza kukwira evanhu vanenge vafa nechirwere cheCOVID-19. Asi zvikuru takatarira maguta makuru chisanganisa neBulawayo neHarare ndechekuti masamples anenge atoro haya kutesta COVID-19 anobva nyangwe kunzvimbo dzee dzakapoteredza, achibva kune mamwe mataundi madiki, achibvawo kune zvimwe zvipatara zvinenge zviri mumadistrict.
Ko, izvi zvinoitirwei Dr. Maida?
Kuitira kuti vandoisa kulab, manational labs anenge ariko, ndosaka vanoita inonzi batching. Saka kana results akabuda achiratidza kuti abva palebhiri muBulawayo, zvingorei kuti masamples emuBulawayo chete. Saka anokwanisa kunge ari masamples abva nyangwe kune dzimwe nzvimbo kana mamwe mataundi anenge akapoteredza. Chechipiri ndechekuti tichaonawo kuti Bulawayo ina vanhu vakawanda vanodyidzana kana kuita macross border kana kuenda kunyika dzakaita seSouth Africa neBotswana, kunenge kuine vanhu vakati wandei vane utachiona hweCOVID-19 kana kuti vanenge vashaya neCOVID-19. Zvikuru sei South Africa ndiyo ine mafigiri makuru munyika mucontinent yeAfrica. Muchaona kuti ndiyo ine mafigiri makuru evakabatwa neCOVID-19 uye vakatofa nechirwere cheCOVID-19.
Saka dambudziko rinozonyatsouya sei apa?
Nokuda kwekufamba kwakati wandei pakati peZimbabwe uye zvikuru neguta rebruwayo reblawayo nenyika yeSouth Africa kana Botswana tinopedzisira tava nohuwandu hwevanhu vanganguva vanopinda muZimbabwe vane chirwere cheCovid-19 vamwe vachizopedzisira vashayika nokuda kwechirwere ichochi.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chitungwiza hospital Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mana nemaviri ane mazana masere nemakumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 42,869. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica yose. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi mana nematanhatu kana kuti 46 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 uye vabatwa nechirwere ichi vachidarika zviuru zvipfumbamwe kana kuti 9 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi matatu kana kuti 30 million. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vatumira mashoko kuvatori venhau vachiti mapurisa anofanira kubuda pachena panyaya vari kupomerwa yekuti vanodyidzana namuzvare Henrietta Rushwaya avo vakasungwa panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport vachida kubuda negoridhe munyika zvisiri pamutemo vachienda kuDubai. Goridhe iri rinonzi rairema makirogiramu matanhatu. Mumwe akasungwa namuzvare Rushwaya vaGift Karanda ndivo vanonzi vakaudza mapurisa panhandare yendege iyi kuti goridhe iri raiva raamai Munangagwa nemumwe mwanakomana wavo Collins. Asi amai Munangagwa vari kuramba mashoko aya vachiti kana mapurisa aine umbowo anofanira kubuda pachena kana kuti oudza nyika kuti havana mhaka pamwe nemwanakomana wavo. Vanotivo ivo havaite zveuori. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti sezviri padande mutande remapurisa reTwitter kuferefeta kwavakaita kunoratidza kuti vakaranda vaireva nhema apo vaiti goridhe iri rainge riri ramai Munangagwa nemwanakomana wavo. Hatina kukwanisa kunzwa divi regweta ravakaranda sezvo ivo vari mutirongo. Kunyange hazvo vamwe muzanu PF vave kuramba kuti muzvare Rushwaya havana ukama nemutungamiri wenyika. Bepanaure Herald nemamwe mapepanhau ari pasi pehurumende aigara achinyora makore ose adarika kuti vane ukama. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaMunangagwa vakaparura mutembo wechimbi chimbi kana kuti statutory instrument inonzi 261 yekuti madzimai evanenge vambotungamira nyika kana kuti mafirst ladies vapiwe mari yemudyandigere. Zimbabwe ine madzimai maviri akadai pari zvino anoti amai Janet Banana naamai Grace Mugabe. Zvichapiwa madzimai aya zvinosanganisira vachengeti, vashandi vemuhofisi nekumba, imba yekugara, motokari nhatu dzinosanganisira yemhando yeMercedes Benz E300 series dzavanenge vachipiwa pamakore mashanu oga oga. Vachapuwawo mari yendege yekushanya kunze kwenyika uye vachibhadharirwawo mitero yedzimba nezvimwe. Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vaudza bepanhau reNewsday kuti hapana chakaipa chakaitwa navaMunangagwa sezvo madzimai aya achifanirawo kuchengetwa zvakanaka. Asi vamwe vari kushora danho iri. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo.
Hapana zvakashata kana vanhu vakabhadhara pensheni yavo vachiri vapenyu kana vange vachishanda. Mujandigere inyaya yekuti munhu paanenge achishanda anenge achibhadharira mangwana yake. Sabashandi vakawanda vanobhadharira mapensions akasiyana siyana, including inobatwa nemtemo yeNASA. Saka mapensions aya anosiyana siyana, asi zviripo ndezvekuti unozvibhadharira iwewe kuti kana wakutozorora wozowana kubatsirikana. Hapana zvakashata kuti vana kana kuti mukadzi apiwe mchandigere pamari yababa, kana kuti baba asare achipiwa mari yakakontributa nemudzimai paanga achishanda. Hapana zvakashata, asi zvakakosha ndezvekuti wakazvibhadharira iwewe.
Pari zvino, asi tiri kunzwa vashandi vakawanda munyika vachitiwo vari kutambira mari shoma shoma zvikuru yemudyandigere, asi tiri kuona kakunge ava mamwe madzimai vanenge vamboita vatungamiri venyika vachipuhwa mari yakawandisa zvikuru.
Hadisi kuona chiri chinhu chakanaka kuti vamwe vobatwa zvakanaka, vamwe vobatwa zvisina kunaka. Toona vamwe vari varombo, vamwe vopiwa zvakawandisisa zvinenge zvisina kunaka. Tinoda kuti vashandi vese zvavo nemhuri dzavo dzibatwe zvakafanana.
Ko, panyaya yekuti dzimwe mari idzi dzinenge dzichitotarwa naiye mutungamiri wenyika anenge aripo panguva iyoyo?
Hatisi kuona zvakanaka zvekare zvekuti president ndiye anenge achidecida kuti ndezvipi munhu zvaanopiwa sejadigere. Tiri kufungidzira kuti mutemo ndiwo unofanira kutotaura kuti munhu anopiwa zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Noti kuti president panguva nenguva, president ndiye anenge achikwanisa kutaura kuti ndezvipi zvaanopiwa. Tingangoona dambudziko rokuti kana uchivengiwa napresident anenge apinda wokutorera zvaunofanirwa kuva uchiwana pamutemo. Saka simba riri kupiwa president rokuti ndiye anodecida zvokuti unopiwa chii, tikuona kuti chinhu chakatoshata futi ichocho.
Iyo Zimbabwe inayo here mari yekupa madzimaya?
Nyika yakagara isina mari zvayo, asi nyaya yepenjeni kana mujarigere inyaya yekuti unenge wakachengeta mari yacho iwewe, unenge waibhadhara iwewe. Kana kuprivate sector kune vanhu vanenge vachishanda vari machief executive officers kana kuti mamanagers vachizvibhadharira, hatisati tambosangana nemabenefits akafanana neaya taona ari kupiwa the former first family. Zvakuita as if inyaya yekutengana, kana kuti munhu ari kugadzirira mhuri yake.
Munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Vanhu vanodarika mamirioni makumi mapfumbamwe vatovhota musarudzo dzemuAmerica idzo dzinoitwa zviri pamutemo musi wa3 mbudzi mushure memakore mana oga oga. Asi nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere checovid-19 muAmerica, matunhu akawanda akatumira vanhu mapepa avo ekuvhota kuti vagotumira nepost office. Dunhu rine vanhu vakawandisa vavhota kusvika pari zvino ndere Texas, rinonzi rine vanhu vanodarika mamirioni mapfumbamwe vatovhota. Dunhu iri rakakosha zvikuru musarudzo dzemuAmerica, sezvo sarudzo dzisingakundwe nemunhu anenge avhoterwa nevanhu vakawanda, asi kuti matunhu ndiwo anovhota. Dunhu rega rega rine zvibodzwa zvakasiyana siyana zvichienderana neuwandu hwevanhu varimo. Semuenzaniso, dunhu rine vanhu vakawandisa muAmerica iCalifornia uye ine zvibodzwa makumi mashanu nemashanu kana kuti 55 musarudzo. Texas ndiyo inotevera iine zvibodzwa makumi matatu nemasere kana kuti 38. Matunhu ane vanhu vashoma shoma akaita seWashington DC, Alaska nemamwe ane zvibodzwa zvitatu chete. Kuti munhu anzi akunda musarudzo anofanira kunge asvitsa zvibodzwa 200 nemakumi manomwe kana kuti 200 770 pazvibodzwa kana kuti electoral college votes mazana mashanu nemakumi matatu nemasere kana kuti 538 vari kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vanosanganisira vaJoe Biden vebato remaDemocrats nemutungamiri wenyika vaDonald Trump vebato remaRepublicans uye vamwe gumi nepfumbamwe. Asi vanokwanisa kuti vakunde vana chete vanoti vaTrump, vaBiden, amai Joe Jagensen vebato reLibertarian uye vaHowie Hawkins veGreen Party. Vamwe vakaita semuimbi Kanye West havana kukwanisa kunyoresa mumatunhu ose kuti vakwikwidze. Kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa paWellesley College kuMassachusetts muno muAmerica.
Inoitwa Electoral College yakagadzirwa nekuti vaumbi vebumbiro rebvumirano kana remutemo chireva Constitution vaida kuti nzvimbo imwe neimwe atinoti mastates kuda kufanana nemaprovince ikwedu kumusha ave nekodzero dzakafanana pakusarudza mutungamiriri wenyika.
Munga nyatsojekesa here ipapo Dr. Dendere?
Vaiti ivo mamwe mastates akaita sana California anenge ane vanhu vakawanda kupfuura kwatingati kuNebraska. Saka izvi zvakaitirwa kuti state imwe neimwe ive nechiremu chinoenderana pasarudzo. Zvinorevo izvo kuti mastates anobva vanhu vashoma anova nesei yakanyanya pamaelections kudarikidzira mastates anobva vanhu vazhinji.
Izvi zvinorevei zvinenge zvakati omei kunzwisisa kune vanhu kava vari kuZimbabwe vajaira vamwe nemunyikawo dzakawanda wanda pasi rose kuti aiwa kamunhu anenge angovhoterwa nevanhu vakawanda ndiye anenge akunda musarudzo.
Ndinonzwisisa kuti izvi zviri a bit confusing asi zvazvinoita ndezvekuti electoral seat iyoyo inopiwa kucandidate tingati vaTrump kana vaJoe Biden zvichienderana nekuti vareceiva mavotes mangani mustate makare imomo. Ndinovimba kuti izvi zvakajeka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa paWellesley College kuMassachusetts muno muAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuAlgeria vari kuvhota nhasi kuti votambira here kana kuti kwete kuvandudzwa kwebumbiro remitemo kuti ritare nguva inokwanisa kuti mutungamiri wenyika arambe ari pachigaro. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti zvekuvandudza bumbiro remutemo izvi hazvinyatsogadzirise nyaya yeutongi hwejekerere. Asi mutungamiri wenyika iyi vaAbdel Majid Tebboune avo vari kurapwa kuGermany mushure mekunge zvipanga mazano zvavo zvabatwa nechirwere cheCOVID-19 vanoti vari kuita zvavakavimbisa pavakasarudzwa muna zvita mushure mekunge vanhu varatidzira zvakasimba kuti vaisada kuti vaive mutungamiri wenyika iyi vaAbdulaziz Bouteflika vapinde musarudzo kechishanu. Vanhu makumi matatu nevapfumbamwe vakafa muTurkey, vamwe mazana mapfumbamwe vakakuvara mushure mekudengenyeka kwenyika kwakakonzerawo kusagadzikana muzvitsuwa zviviri zvemuGreece. Dzimba nemimwe mudhuri zvakadonha muguta reIzmir muTurkey. Mapurisa emuFrance anoti asunga mumwe munhu akashandisa pfuti yekuvhimisa kupfuura mumwe muprista wekereke yeGreek Orthodox neZuro. Kozvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Sekukuvimbisai kwandakaita vhiki rapfuura pachirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi muchirongwa tirikuendera mberi nehurukuro yatakaita namuzvare Tafadzwa Matinenga, chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica, tichitarisa nyaya yekukosha kwesarudzo dziri kuitika muno muAmerica nemusi wechipiri. Ngatinzwei maondoro amuzvare Matinenga.
seimmigrant inogara muno muAmerica ndeyapi mapolicies amuroda kuonawo mutungamiriri achabudirira hake achiimplement
inini sechizvarwa chekuZimbabwe chakauya kunoku kuti ndiwane rubatsiro rwokuti ndione ruraramo chinhu chinonyanyondibata-bata inyaya yeimmigration magariro edu sevanhu nekuwana kumapepa kuti tive vanhu vanopuwa wandutso muzvakanaka process iyoyo yokuti tiwane mapepa ine masteps akawanda inotitadzisa kuti tiite get to that level yokuti munhu unonzi wane mapepa yokuti uende kubasa saka ini ndichiona zvinhu zvakadaro zvekuti looking at minimum wage uri kutadza kushanda basa unokwanisa kuti ukwanise kubhata mabhiri ako paunogara kuti ubatsire hama dzako dzikumamisha iwe unofanira kukwanisa uchikwanisa kuzvichengeta saka mari yatinopiwa kuno $7 an hour haikwane kuti munhu ukwanise kubhadhara rent yavo uchizvipa chikafu nemari iyoyo ka $7 you can't do anything even nasi mukadzi ukazvara ukanzi wakuda maternity leave we all know it's only from 4 or 8 weeks wakutofanira kuenda kubasa otherwise haupuwe mari saka you're leaving yourself even in a worse situation yokuti even the bond between you nemwana wako haina kwani you look at Canada makanisa akaita sana na Canada I think they have about 6 or a year of maternity leave which is the right yokuti unokwanisa kuzodzokera kubasa uchibhadharwa futi uchipuwa mari yekuti ukwanisa kuchengeta mhuri yako neyai healthcare I think healthcare is very important kwandiri inini nepamusoro pekuti the cost of healthcare muno muAmerica it's so expensive
tochibata kanyaya yerepresentation gore rino tikuona munhu wekadzi wechitema nayewo ari immigrant ari kukwikwidza munozvionawo seizvi
aiwa ndinofarwa chaizvo nokuti vanotifungisa the reason why ndakauya kunoku kuAmerica and ndinodaro nokuti one of the most common discussions that we have kunoku is my immigrants the issue yekumabasa how do you get into certain positions wakutona kuti yes it's possible senge ni ndiri mukadzi ndakuona kuti no it's not only possible for me to get to a certain position I can actually get to that set level yekuti kuti ndinosvika pachinambo ipapo chokuita maybe 5 pamwe mwana wangu chaiye chai achazvarwa inini pamwe I might not because I'm now zvarwa muno but mwana wangu ini achakwanisa kusvika pachinzvimbo ichocho which is what we want for to build for our generation which is the reason why we come here and stay here you want a community you know represent well enough enough representation of black people
TG Peta hurukuredu ngatitarisei mabatsiro atinoita sarudzo kuZimbabwe uye zvenyaya zvematongero enyika tichitarisa zvekare mabatsiro anoita sarudzo kuno kuAmerica nenyaya zvematongero enyika mungati pane zviripo here zvatingadzidza senyika yeZimbabwe
I think pane zvakawanda zvatingadzidze senyika yeZimbabwe and I understand kuti right now kuZimbabwe vachiwingwa vanenge vakataura kuti my by elections here
ongo by elections
because tiri munguva yeCOVID pasi rese tine COVID but COVID haisi kureva kuti ma fundamental rights and ma constitutional rights like the right to vote has to be undermined it's important kuti ti protect ma rights iwayo there is no reason why we have to not protect our constitution if it's a matter of kuti zek ifunge kuti okay tozvifambisa sei it can learn other countries are having elections in the midst of the pandemic kuno kuAmerica tataro tichiita kuvhota kuMalawi vakavhota nemamwe other African countries vese vakavhota we can learn and see kuti what have they gotten right and what have they gotten wrong during this pandemic asi vachivhota I think it's a matter of balancing muchiita ma policies kuno kuye we have early voting we still have the mandatory requirements to kena no vote unoenda ukapfeka mask yako muri 6 meters apart atisi kuungana the same way it can be taken
I want to tend I'm zvare matinenga nekupinda muchirongwa Mure Zimbabwe nguva ndiyo yadyanana tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chelive talk nemusi wechipiri apo tichange chikupai zviri kubuda musarudzo dzekutsvaga mutungamiriri weAmerica 8-9 PM Mure Zimbabwe pano panevhenyuro yestudio 7 anokuonekai nemufaro ndini wenyu Maikove bye bye
tinotenda zvikuru Mike Iko zvinotochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu.
Makadi niko vatereri ndini tanono kawande nasi tina mufundisi David Simango kuti tipedzise musoro wenyaya yezvinoreva kuguma kwenyika.
Manheru akanaka baba hwande nevatereri vese veStudio 7. Mubvunzo iwoyu unozikanwa zvikuru nevana vechikoro vanodzidza Bhaibheri. Vanotaura vachiti mubvunzo uyu wakarerekera kudzidziso chavo chavanoti eschatology, kureva kudzidza kwezvinhu zvichauya kana kuti future things, zvinhu zvinotevera. Wakabvunzwa zvekare mubvunzo iwoyu nevadzidzi vaJesu vachimubvunza pana Mateo chapter 24 pamusoro pekuguma. Regai nditsanangure ndichiti zvinhu zvose zvakasikwa zvine nguva yazvo, nyange kuna muparidzi, kuna Ecclesiastes kana kuti muparidzi inotiudza zvekare kuti zvinhu zvose zvine magumo, zvine nguva yazvo. Pachapter 3 hapana chinhu chakasikwa chisina magumo, chisingagumi chete ndiMwari.
Kufa kwemunhu ndiko kuguma kwenyika here?
Hongu, kufa kwomunhu chimwe chiratidzo kana kuti mviro kuratidza kuguma kwenyika, nokuti vanhu ndiyo nyika. Saka kufa kwevanhu kana kuti kuparara kwavo isaini kana kuti chiratidzo chokuti kuguma kwavo kwasvika. Nyange pasi richiripo richienderera mberi, asi upenyu hwomunhu kekare hunokosha kuti tizive kuti upenyu hwake uhu ndihwo hunomupa kuti magumo ake asvika.
Njodzi dzatinoona dzinowira nyika dzakaita sezvirwere, hondo, mafashamu nezvimwe, hakusiko here kuguma kwenyika ikoko?
Ndidzo mviro dzokuratidza kuti nyika yaikuenda kunana taisireva kumagumo. Zvose zvamunoona zvinoitika panyika pano zvine zvazvinotaura. Saka Jesu achitsanangura pachapter 24 unoti zvinhu zvose izvi zvamunoona mafashamu, nhamo nekurwa nekundengeneka kwepasi nezvinowira nyika zvichatanga kuitika kuguma kusati kwavapo. Saka zvotiratidza kuti tiri munzira yokuenda kumagumo. Chirwere chatiri kuona ichi checovid-19 ndeimwe saini yakataurwa naJesu pana Mateo 24 kuti kuchavapo nezvirwere zvakawanda. Zvirwere zvacho muri kuzviona Omega, hapana munhu angada kuturikira. Saka zviro kwazvo nyika yatiri kurarama inyika yaikuenda kumagumo.
Chii chinoitika mushure memagumo?
Deno Adama naEva vasina kutadza. Mwari wakanga akaronga kuti vanhu vararame panyika pano nokubereka vana vavo vaine upenyu husingaperi, vachiteerera Mwari, vachirumbidza Mwari, vachiona zvisikwa zvaMwari, vachiita mabasa mazhinji akanaka, vachirarama upenyu husingaperi. Asi nokuda kwechivi chakauya manje, upenyu hwakabva hwagurusirwa, kutaura kuti nyika inoi paichaguma ichizoitwa inonzi renovation kana kuti paichazotsva nomoto ichitangiswa kuti isikwe patsva. Ndopatinozoona isusu mukudzidza kwedu shoko raMwari kuti nyika ichazonge ichizosvika pakuzopiswa nomoto kuitira kuti Mwari atange zvinhu zvitsva. Kubhukura zvakazarurwa rinotiudza kuti tarirai ndinosika denga idzva nenyika itsva. Saka kana zvinhu zvichisikwa zviri zvitsva, kutaura kuti zvekare zvinenge zvapfuura, ndiko kuguma kwenyika ikoko. Saka kuguma kwayo kutaura kuti zvinhu zvakashata, Satani namadhimoni ake nezvirwere zvichazoparadzwa zvose izvozvo, pozotangiswa kuzvitsva zvinohumwari zvakanaka, zvinopa vanhu upenyu usingaperi. Saka nokuti chidzidzo ichi chakakurisa, ndinongotaura zvidimbu chete chete zvingangotibatsira kuti tive nechiedza chokuziva kwatiri kuenda nechidzidzo ichi.
Mufundisi Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu.
Tinotenda zvikuru baba hwande nevatereri vose. Munhu mumwe nomumwe ngaagadzirire upenyu hwake, agadzirire upenyu hwake kuti kana magumo achisvika paari awanikwe akagadzirira.
Vatereri, nhasi tapedza kutarisa nyaya iyi. Svondo rinouya, ndimi munenge muchitiudza zvamunofunga tisati taenda kune imwe nyaya yezvechitendero. Tumirai mazwi enyu kana kuti maaudio enyu paWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti 001-301-919-8140. Kurumidzai kutumira mazwi enyu kuti vamwe vanzwewo pfungwa dzenyu panyaya iyi. Ini ndini tanonoka wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru tanonoka wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mumwe munhu ofa nechirwere cheCovid-19 kuBulawayo, asi kumasvingo nekumashonaland east hakuchina kana munhu mumwe chete ari kurwara nechirwere ichi pari zvino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku-Studio 7 ngesonto mhla ka 1 kuLwezi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulo muntu obulewe yi-COVID-19 izolo eZimbabwe, osekulabantu abedlula amakhulu amabili 234 asebebulewe ngumkhuhlane lowo. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala sesikhwameni sikankosikazana Henrietta Buswaya, okuthiwa wayefuna ukuyalithengisa eDubai ongekho emthethweni. Kulo bantu abafika phose izigidi ezilikhulu 91.6 million asebevote kukhetho eMelika oluza kwenziwa ngolwesibili.
Kulo nyaka banenga kakhulu abantu abayenzi early voting.
Umculi olodumo uCalvin Nhliziyo usengcatshiwe koBulawayo.
uBulawayo usukumile ngobuningi bakhe, lami ngisizwe ngikhuthaze ukuthi at least umuntu wakithi layo ubekiwe bamhloniphile.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi kulo muntu eZimbabwe osanda kubulawa ngumkhuhlane weCovid-19 labahlanu abahlolwe izolo batholakala bele coronavirus. Uhlangothi lolu luthi umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula amakhulu amabili namachumi amane 243 soloko waqhamuka eZimbabwe ngombibitho lonyaka. Luthi sokulabantu abedlula inkulungwane eziyisitshiyangalombili namakhulu amathathu 8,367 asebahlolwa batholakala bele COVID-19 elizweni. Abafika phose inani elifanayo 7,894 sebaphepha kumkhuhlane lo. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abafika phose izigidi ezingamachumi amahlanu 47 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala lisesikhwameni sikankosazana Henrietta Buswaya, okuthiwa wayezama ukuyalithengisa kule Dubai okungekho emthethweni. Unkosikazi Mnangagwa wethule lokhu kulandela imbiko ethi wayelesandla ekuzameni ukuyathengisa igolide leli ubekhangelelwe ukuthi lizathengwa ngemali efika 330,000 US dollars. Iphephandaba leHerald lithi unkosikazi Mnangagwa ukhala ngokuthi imuli yakhe ithethiswa sonke isikhathi ngabantu abafuna ukuyingcolisa. Uthi amapholisa kumele aveze ukuba okhulume lokhu ubejongeni. Amapholisa athi umnumzana Gift Karanda watshela abanye babo eRobert Gabriel Mugabe International Airport kubotshwa unkosazana Ruswaya ukuthi igolide latholakala lifihlwe esikhwameni sikaRuswaya lalingele likankosikazi Mnangagwa. Ukaranda wetheswa icala lokuzama ukuvimba amapolisa ukuba abophe uRuswaya ukuba legolide engelamvumo lokuncedisa uRuswaya ukuthi athengise igolide leli ongekho emthethweni. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Jaramba, isikhulumeli sikamongameli, ngokwethulwe ngunkosikazi Mnangagwa obengaphenduli umakhaleni khukhwini wakhe. URuswaya ubotshwe lamapolisa ambalwa akuqela owensitha okuthiwa ayezama ukumncedisa ukuba ayithengisa igolide eDubai ongekho emthethweni. Umculi we-rap obelodumo kakhulu eZimbabwe lakwamanye amazwe uCalvin Nhliziyo ungcwatshwe namuhla eLady Stanley Cemetery koBulawayo. Umnumzana Desmond Ntini isakhamuzi sakoBulawayo uthi bekulabantu abaningi abavalelise uCalvin owabulawa yimota engozini yomgwaqo ngeviki ephelileyo. uMike Hobe uzasethulela okunengi ngodaba lolu uhlelo lwabatsha. Abantu abafika phose izigidi ezilikhulu 91.6 million sebevotile kukhetho lweMelika oluzakwenziwa ngolwesibili. Abavotayo basebenzisa iposo, amabhokisi okuvotela lokuya endaweni okuvotelwa khona. Ziningi izabelo ezivumela abantu ukuthi bavote kusetshenziswa indlela lezi. Abancintisa kukhetho lolu umnumzana Donald Trump lowayengumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden bakhangelwe ukuthi bazaphetha ukukhankasa kwabo kusasa. Baningi abadabuka eZimbabwe asebevotile kukhetho lolu. Omunye wabo ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala eSiyakule esabelweni seWashington State.
Okukhanya abantu begijima ngakho yokuvota, ngithina ngapha sivota nge uyathunyezelwa wonke umuntu nje i-voters ballot awumeleli ukuthi uzuyicele kasiwacele. Ubususikhethela wena ukuthi uzavota uyevisela i-ballot box, i-ballot paper yakho masinyane kumbumelela ukuthi uyevota ngelanga langakhona. Kodwa mina hayi eyami i-ballot laba ngakwami sesawethu sesawabisele ngabona sokuze kule viki ebuyele sesayakhangela lokuthi ubone ukuthi i-ballot paper yakho itholakele yini. Kodwa abantu abakuqapheleyo ngapha abavotayo abavota ngamaphepha abathunyelwa amaphepha wabo kudala sikhangelela ukuthi abantu bayacebisana ukuthi kungaviselwa ungabusaviselwa iphepha ngepost uhambe uyefaka ema-library kumbe ema-ofisini lapho uhulumende akukhombela khona ngoba besesabela ukuthi i-post office ingaphosisa amaphepha njengoba kule ndaba ezinkulu ezikhulunywayo ngokuthi amaphepha angekeli ukufika ama-voters ballots angayekeli ukufika mhla welanga wasozabalwe.
Unkosikazi Ndlovu uthi sebencedisa okwamanje abantu abangakavoti.
Sizama ukuncedisa ukuthi siyavolontiya nje ukufona fonela emafonini uncedisa ukuthi abantu bayivota njengezindaweni ezikhatshana eziliziphithiphithi njengabo Wisconsin.
Umnumzana Dan Moyo umgcinisihlalo webandla le-MDC kule Melika elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe uthi laye usevotile kukhetho lolu.
Ngivote e-South Riding lapha eVirginia duze kwala engihlala khona. I-process yakhona ilula kakhulu. Uyafika lapho and bekungela ama-line kungithathe less than 10 minutes ukuthi ngivote. Uyafika lapho ubanikeze i-ID yakho ba-check ukuthi uyi-registered voter then ma bekuthola sebekunikeza i-ballot paper. Uyayithatha i-ballot paper uye ku-secret place laphana ukuthi uvote-ke i-secret ballot. Then ma uqeda lapho uthatha leyo ballot paper uyifaka ebhokisini lakhona elirida elile scanner esirida i-barcode ukuthi register ivote yakho and usuqedile uyaphuma uyazihambela.
Uthi baningi abantu asebevotile kukhetho lweMelika.
Kulo nyaka baningi kakhulu abantu abayenze early voting ngoba ama-states amaningi avulile ukuthi abantu bavote early bengalindi ukuthi baye kuma-polling station mhlaka 3 November ngelanga le-election. I think lokhu kuzosiza kakhulu ukuthi kungabi lama-crowds since i-COVID isibona ihlasele la. So abantu ba-interested ukuthi bavele ivote yabo ingene masinya bangazihluphi kakhulu nge-Tuesday uyalinda emalayinini beze-exposa. So into enhle kakhulu.
Kulezabelo ezigoqela i-Pennsylvania, Wisconsin, Florida, Michigan, North Carolina lezinye okukhanya kuyizo okumele uTrump loBiden banqobe nxa befisa ukuthi bangene esikhundleni sikamongameli. Abanye abantu kwele Zimbabwe bathi balulandela kakhulu ukhetho lweMelika loba nje kukhanya engani kalusuze luguqule impilo kaZulu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Bakhona abancoma indlela ukhetho lweMelika olulungiselelwa ngayo, kube khona njalo abanye abachothozayo besithi kuyaxokozela okumangalisayo ukhetho lolu. Umnumzana Effort Ncube olandela ezombangazwe uthi luqakathekile ukhetho lweMelika.
Ukhetho lweMelika luqakatheke kakhulu empilweni yabantu beZimbabwe nasemhlabeni wonke jikelele. Ilizwe elinamandla elincedisa kwezomnotho nxa ulobudlelwano obuhle lalo impilo ijwayele ukuba nhle, nxa ungela budlelwane obuhle lalo ijwayele ukuba mbi ibe nzima ebantwini balelo lizwe. Kodwa ke nxa singadlulisela kubo abaseMelika sibukele kuyadonselwana ngendlela esingazange sayibona phambilini, kodwa asithembeni ukuthi kuzaphuma okuqondileyo kuhlonitshwe lokho okuyabe kube yisinqumo sabantu kungakhathalekile ukuthi kuqonde ngaphi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso yeibhethu likaZulu uthakazelela ukuthi amabandla aphikisayo akhankasa emphakathini njengebandla elibusayo.
Sibona inhlangothi ezincintisayo zonke bezikhankasa ngokufanayo kungela oncindezela omunye, wonke umuntu bekhuluma lokho abona kungamnikeza usekelo okungafaniyo lesikubona kusenzakala lapha ekhaya, kubana abaphikisayo bavalela imhlangano kuyachaywa kusetshenziswa ingatsha zikahulumende ukuncindezela. EMelika sibona wonke umuntu ephiwa ithuba ngokufanayo.
Umnumzana Believe Gawule owebandla leZanu PF uthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamlahla phansi umongameli Donald Trump.
Wehlulekile uTrump indlela abambe ngayo indaba ye-COVID leyo, yenze abantu bagcina bevele bese bembona sengumuntu oyisehluleki. Kuncedisile ukuthi indlela yakhanye engumuntu ongatholanga umuntu ongamphikisa sibili.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uthi ukuphumelela kokhetho kusezandleni zabantu bakwele Melika.
Hayi, ama-elections e-America azaba isiboniso ukuthi amazwe wonke bahambisa njani, ngoba khathesi sibona ngani i-America silahleka mpela. Thina sifuna ukuthi konke okwenzakalayo kube semthethweni, kungabi lebandlululo, abantu bakhetha abakufunayo.
Bakhona abanye abathi ukhetho lolu kalusoze luguqule lutho eZimbabwe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Everton Nyoni ohlala kobulawayo.
Nxa sikhangelele indaba zokhetho lezi ezikhona khathesi, ngibone ngani akutsho okukhulu ngamanye amazwe. Amanye amazwe ngabone ekhangeleleyo ukuthi mhlawumbe kulalo kulalwana umongameli, kodwa ke siyakwazi ukuthi okuvele kuhloswe yi-America kuyafanana, ngoba singakhangela wonke umongameli ongenayo wele America kulezakhe iZimbabwe ezaziyo ikhwezela. Injongo ye-America ihlala ivele ifana, akula ukuthi kungene uphi umongameli sokuzaba lenguquko. Inguquko iba khona kibo phakathi khonale empilweni zabantu be-America, kodwa ke kwamanye amazwe akulani lutho lokhu, ngoba imithetho ye-America ayintshintshi ayiguquki, ihlala ifanana kungaze kungene umongameli omutsha.
Umhlaba wonke jikelele umelele ukubona okuzaphuma kukhetho lolu. Ngimele Studio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM, 4930, 6175, laku 7255 kHz kushortwave.
Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaningi kwele Melika bathi bakhathazekile ngokhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwesibili. Bathi sebediniwe ukukhankasa okwenziwa ngabancintisa kukhetho lolu. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden banqikelana kukhetho lolu ngolwesibili. Umongameli wakwele Tanzania umnumzana John Magufuli usenqobe kukhetho olusanda kwenziwa, wathola amavoti ayisilinganiso sokwedlula amajumi ayisitshiyangalombili ekhulwini, 84%. Abaphikisayo bathi ukhetho lolu kalwenziwanga ngemfanelo. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
senziwe manje
ngobaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa nonkosikazi Sakhile Liline uMadube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Madube, siyakwamukela kuhlelo. Lamhla ke uhlelo esikhulu ingxoxo yethu imayelana labo babakazi. Obabakazi abasekho kulezi nsuku, basabalele sebasemhlabeni wonke jikelele. So ke abasakhulayo abangamantombazana bachithiswa ngobani kulezi nsuku?
Kulezi nsuku iningi lamantombazana sebechithiswa ngomama babo.
sokuvele yangindlela yokuthi umama sekwanisa ukuthi i-relationship yakhe lomntwana enkazana amsondize eduze amelile amtshele ukuthi noma nalokuthi uyakuyenzeli but kuko abanye ubakazala ubabakazi basasekhona lokhu besalandile amasiko besiyatile ukuthi bawakazi mina nge-1 2 3 but akusavamanga njengakudala.
Singathi-ke kulabo obabakazi abangasekho khona bagcina betshelwa ngobani ngaphandle kwabomama?
Yebo, abanye bezisuka abanye bababuza kubangani, abanye bezama ukuthi badinisise benzenzele bodwa but omama athesi umama nogogo yiwo abantu esebedlala indima ukuthi na ukuthi obabakazi bakho bebeka kungasekanamfuna ezitheni yokumama umama kugcini umama wakho aseza kulahlekile njalo aseza kuidenti eningi eza kulethi kayita njengomzali ekutshengisa ukuthi lokhu kubi lokhu kakubi lokhu kuhle lokhu kakuhle nakubabakazi abanye but kwezinsuku kuvama umama umama uyathatha umntana kwenkazana ahlalela phansi amelile amelile amtshengisa indlela ukuthi lokhu kwenzakala so lokhu akwenziwa so lokhu kwenziwa so lokhu akwenziwa so hhayi ma uhambile uyalayela hhayi ma uhambile ungabeki hhayi ma uhambile
sikhathi vele kumele becithisweni
abantwana abangamankazana izinto ezibazithethisayo yizinto eziningi ezithathelini. Okokuqala, umntwana enkazana uma eseqalisa ukuthomba kumele umfundise umtshengise ukuthi nxa kuyukuthi isingeni lezinto engokuthi sithomba mntanani abantu abangobaba akufanelanga undlalela eduze kwabo lapha umuntu ongaba mayesithi kumele ungenze so umuntu ongaba mayekubamba lapha kumele ungavumi njalo kumele ukuthi nxa umntwana enkazana eziphathi ngendleleni ikokokuyabesesenza ukuthi umntana vele kumele umfundisengokuthi naye khula azekwazi ukuthi lokhu kokuthakwenziwa umntwana enkazana lokhu kuyenziwa umntwana enkazana nxa lokhu ngikwenza kumele angithakabangingena ukuthi ngezinto ezini so umntwana enkazana kumele uziphathe.
Ye, kodwa kuyasebenza isikhathi sonke kumbe akusebenzi?
Kuya ngokuthi umntwana umntwana enjani kuya ngokuthi sigogo sigoqele yini simanga sagoqele ingathi sesimomile kumisi sithi siyasigoqa sigoqele hhayi asigoqele but ingavele ukwazi ukusigoqa sisemanga siyagoqeka nje sigoqeke kuhle ayi ngumntwana onalemali ayingumntwana ohloniphayo angumntwana ozaziyo angumntwana oyazi imvelaphi yakhe angumntwana onesiko elihle onekusasenhle ingumntwana olandela uthixo kwabazali ekhaya.
Phosele ukugcina Matube.
Hayi, siyabonga kakhulu but sasithi sobabakazi nxa besasekhona abangabi lowo mhawu kungena nokungabi nomusa ebantwana babane wabo kumbe abantwana basekhaya bezobabakazi abathengise kuhle bahlalela ngaphansi babafundise indlela babatshengise lokhu ngokubi lokhu ngokuhle kusiba kuhle kusanjani.
Sithatha lelithuba ukuthi sibonge unkosikazi Sakhilelile Madube le yincwadi kwezamasiko esintu. Madube, sibongile ungadinela kusasa mama.
Babethethela amadlo
egcina amasiko wena owakusenziwe mandlo.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Bazalwana abathandekayo, siyahlangana njalo namhlanje njengenhlalayenza ngamasonto wonke ntambama sizwe sabelane ilizwi eliyavuselela umphefumulo yethu. Namhlanje-ke ilizwi lethu sihlangana lalo encwadini yabaseRoma njengokuloba kwaPawuli isahluko sesificaminembili indima yamashumi amathathu lanhlanu sisiya kuma endimeni yamashumi amathathu lesikhombisa. Baba seRoma 8 verse 35 sisiya ku 37 ufundeka kanje: ngubani oza kusahlukanisa nothando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhambaze, noma ingozi noma inkemba na verse 36 kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke sithiwa izimvu zokuhlashwa verse 37 kepha ukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo zihlobo zenkosi ezithandekileyo ilizwi leli uPauli walibhalela abaseRoma esebone ukubana abantu baseRoma kuningi okokubakhathaza kuze kufinyelele lasekholweni lwabo ngobana umphefumulo bumbe inyama bumbe ingqondo xa ingahlalisekanga kuningi okonakalayo uPaul wakhangela abantu baseRoma wasezibuza ukuthi kambe laba bantu sibili uthando lukaKristu baluzwisisa yini ngoba uyatsho esebona ukuthi abantu beRoma babehlupheka njengoba silakhathesi siyahlupheka singazake sesikuqede okusihluphayo sihlupheka njengemndeni sihlupheka njengomphakathi sihlupheka njengelizwe ukubalisa yikuthanda ngikhuluma kunjenje ezakho inhlupho uyazazi lawe uyatsho uPaul uthi kambe shibili ngemva kokuhlupheka kulo ukuncindezelwa noma ukuzingelwa noma indlala indlala ke azikhulumi ngayo akekho umuntu ongathini indlala kayazi ikakhulu kule minyaka kwelileli elakithi indlala idlala ngabantu kuthi lanxa kutholakele okuncane sibuye sihluphane silethe ukuncindezelana ngokukhethana kulokho kudla ikakhulu abahlala ezabelweni ngokubana sivele singabantu bokuhlupheka sithi sihlutshwa zinhlupho ezinye indlala isihlasele sikuncitshwe lokho abanye abakutholayo sizwa njalo laba uPaul uthi kambe sengitsho nje lazo izambatho into zokugqoka abanye abantu ngabalakho okokwembatha mbokokugqoka ngobana imali ngabalayo kangitshwe laba abahambaze ngokuthanda ngitshwe laba abahambaze ngobana empeleni behluphekile beswele ukuthi kwenzakalani empilweni zabo uyatsho uPaul njalo uthi ingozi noma inkemba na ingozi ziningi kutsho ukuthi langesikhathi sikaPaul kubo abantu baseRoma ingozi zazivele zikhona inkemba ludubo njalo kumbe ukuzingelwa njengoba esitsho ngaphansi abantu bezingelelwa izinto abakholelwa kuzo ukubana zinhle zona zizimbi kwesinye isikhathi lapha ekugcineni abe sesithi kuba kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo owasithandayo asiyobani asomkhokheli esihlala laye asobhishopu wethu asomphathi ntambo sengitshe labo omongameli kayisibo abasithandayo owasithandayo ngukristu esihlala kuye ngokholo langothando nkulunkulu asisize ke asikhulekele nkulunkulu ibalathi ukholo lwethu lunganyikinyeki kuwe lanxa zingena izinkinga
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
Siyabonga kakhulu uNtukameli Nkomo ungadinwa kusasa. So isikhathi sohlelo lwabatsha.
Banjala abantu. Hey, bazokhuluma bakhuluma. Bazosola basola. Akulala.
Lingali tshona njani mthokazi omuhle zimpapo muhle. Ngiyalebengelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Namhla kuhlelo sixoxelo butho lezwi iGose Nyathi ingcwethi kwezamasiko sixoxa ngempilo kaKelvin Mgcine Nhliziyo umculi womdumo wehip hop obelodumo kakhulu kweleZimbabwe lakwamanye amazwe uKelvin ubhubhe ngeviki edlule
yathi ngiyakwamukela kuhlelo awungitshele okuningi ukuthi namhlanje emngcwabeni kaKelvin izinto zihambe njani
abantu bambekile umfo wabo uKelvin ubulawayo usukumile ngokuningi bakhe lami ngizizwe ngikhuthaze ukuthi ha at least umuntu wakithi layo ubekiwe bamhloniphile nxa ngithi ngiyafanisa ngikhayela ukuthi phose lokhu labantu abangu 500 amphitheater inkokheli zamasiko zakobulawayo zonke ongazicabangela bezikhona abengatsha zikahulumendi labo bekhona osomabhizimusi labo ikakhulu ontanga kade bethanda umculo kaKelvin bebebuthene umcimbi sibilo muhle abantu bakhuluma kusenhlizweni nasemoyeni yabo ithemba la lapha lele khona uzizwa ephukhumela
awusitshela umbono wakho mayelana ngecontribution eka Calvin xa sisikhangela indaba zokuthuthukiswa kwamasiko kwabantu abavela emandebeleni
ibulawayo ilohlupho lokuthi abaculi bethu kwandise ukulandula ukungasekelwa ngabantu bakobulawayo uzananzelela ukuthi umajayivana ulove mawolayo wathiya ezenculo ekhala ngohlupho lokuthi hayi abantu bakithi kabangisekeli
They wanna do me like my jive,
do me like my jive.
Wanna kiss me out the city with they.
Ngithintile umoya ukuthi eshi uCalvin maningi amashows akhe abasungula ehedwa lapho okungabi labantu abayangathi bangongabantu bazana nje abangayindawo abantu abalutshwane but abantu kade bekhona namuhla kwi-church service kungizokungithinta ukuthi eshi umuntu wasekelwa kangaka aluba usekelo lolu waluthola esaphila bekuzaba mnandi kodwa kungasenani yikho kukhona kusipha ingqobe thina esiseleyo ukuthi hayi kade kuyini esingakwenza ukuthi umphakathi wakobulawa asekile abaculi labadlali bakhe ngendlela elokunono kwenzela ukuthi siziphilise ngalokho esikwenzayo enguthetheyo kulokhu engibona kusenzakana emalangeni amabili amathathu edlileyo yukuthi ama-artist akobulawayo alakho ukuthi abambane selokhu kwabikwa ukutshona kwakhe evikini edluleyo ngibonile inkokheli zamasiko zisebenzisana njalo lemphakathi ekuhleleni uhlelo oluhlonipha ukunikeza uzulu umculo omuhle uCalvin akwenzayo kube lama-roadshow izolo bengikhona imini yonke umgqibelo sibhoda ngamalokishi izimoto beziziningi abantu bephatheka emcimbini bethakazelela bethaya ingoma zakhe namuhla njalo ngokufanayo babuyile abanye bafaka system amanye amankampani athenga ibhokisi abanye basapota ngama-graphics lo lalo ukhethile afisa ukuthi ancedise ngakho engibona kuyinto enhle eqakathekileyo ukuthi ubulawayo njengezithena uyi-cultural capital uzafuze akubambe khonokho siyiqinise isiya phambili ukwenzela ukuthi ezomculo nemidlalo jikelele kuthuthukuye kusiya phambili
hayi siyabonga mnumzana ngiyathi ngamazwi akho
hayi siyabonga mntana
owamavinyakhala ngoba ngidabukile inhliziyo ehlungu ngoba yebhukile
Bulemuli eZimbabwe ngithi langa lezo silahlekelwe liqhawe langempela. Siluqhiba lapha uhlelo lwabatsha sengichaya phansi izulukandaba olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMaigobe. Thakazo muhle Zimbabwe muhle. Wathi ngilichiye ngengoma ka Kelvin uthi goodbye.
Ngomoya wami ungephule inhliziyo. Ngoba nzange mbene xesha nokuthi goodbye. Goodbye, 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 the day Couldn't wait to hold you in my arms. Big up your name, be fun go kid. Big up your name, be fun go bonus. If you not see clearly, pass it open. I couldn't wait to look into your eyes. Oh, my dear, your color, no way you double get it. If you see what's wrong, no way you pull it. Oh, when darling, I gotta say good to you. Why you talk to me so loud? Oh, my dear, your color, no way you double get it. If you see what's wrong, no way you pull it. Oh, when darling, I gotta say good to you. Why you talk to me so loud? Oh, but you, my boy, Unge pulishizi Ngobushi yenge Dwa Dalaga shige stando sami Ubushu ngumoya wami Unge pulishizi Ngobanza ngembene klesha noguti Goodbye
Goodbye
Goodbye Goodbye Ngobanza ngembene klesha noguti Goodbye
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 Ambabu
Goodbye Ngobanza ngembene klesha noguti
Zangembele skati Sobufa
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Singakagqibi ukuhlelo lwanamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Kulo muntu obulewe yi-COVID-19 izolo eZimbabwe osokulabantu abedlula amakhulu amabili 234 asebabulawa umkhuhlane lo. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala esikhwameni sikankosazana Henrietta Roshwaya okuthiwa wayefuna ukuyalithengisa eDubai okungekho emthethweni. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa ngikeeps doing city asihlangana nekuseni ngo 6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.